Mutsamba yavo vachinyorera matunhu ose munyika vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reZANU PF vapate chinamasa vakaudza nhengo dzebato ravo mumatunhu ose kuti dziunze magwaro adzo anoratidza zvadziri kana kuti maCVs kuitira kuti dziongororwe kana dzichikodzera kumirira bato musarudzo dzeparamende nemakanzuru. Sachigara wedunhu diki remakonde mubato reZANU PF vakaine saradza vakabva vanyorerawo nhengo dzebato ravo mudunhu kuti dziunze magwaro aya kumahofisi avo eprovhinsi musi wechishanu svondo rino usati wapfuura. Vaparadza vabvuma kuti ichokwadi kuti vakanyorera tsamba dunhu ravo remakonde kuti vanhu vaendese magwaro avo senzira yekugara vakagadzirira kana sarudzo dzozobvumidzwa kuitwa munyika. Tataza kubata mutauriri weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC vautoile saigwana kuti tinzwe kuti vave nezuva here richaitwa sarudzo idzi asi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi mumwe komishina weZEC vakawani mwoyo vati havasati vapiwa mvumo yekuita sarudzo nemutungamiri wenyika sezvinodikanwa nemutemo.
Commission yakamirira kupiwa mvumo nehurumende kuvabvumira kuti vaite sarudzo dzemabyelections.
Vamoyo vati mapato ari kusarudza nhengo dzavo dzekupinda musarudzo dzezvemapato iwayo senzira yekugadzirira kana pave kuitwa sarudzo.
Avo vari kuita sarudzo dzemapato nezvemupato ramo uye hazvirevi kuti sekiri kuda kuita sarudzo nhasi kana mangwana.
Mutevedzeri wemutauri webato reMDC Alliance vaCliford Kwatayo vati havanei nezviri kuita bato reZANU PF vati bato ravo rakamirira urongwa huri pachena.
Aiwa wangori matanho avo wavari kutora kubato kwavo ikoko ngavaite, asi isu senyika tinofanira kunge tine zvita zvepachena zvinozoitika kuti zvichafambiswa sei kunyanya pakufambiswa kwesarudzo.
VaKwatayo vati vagari munyika vanofanirwa kugara vakagadzirira sarudzo chero nguva.
Saka isu tinongokurudzira kuti vanhu ngavagadzirire kusarudza vatungamiriri vavo vanoda nekuti ndo zviri pamutemo wenyika, ndo zvinofanira kuitwa munyika.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dure vati vakagadzirira sarudzo dzose dzemabyelection vachiti vanhu vanofanirwa kusarudza vamiriri vavanoda.
Sebato tiri kuti mabyelections dzakagadzirira tinozviziva kuti haasati aveko nekuti pane denda iro repositi richiriko, but achaito hazvingaiti kuti vanhu vagare vasina vamiririka.
Hurumende yakambomisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti nyika haina kugadzirira kuita sarudzo munguva ino yechirwere checovid-19. Pane zvigaro zvakawanda zvinofanirwa kusarudzwa vanhu kuti vazvimiririre muparamende nemumakanzuru zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuru pamwe nedzimwe nhengo dzakashaya. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.